Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi, uri musi wechishanu chikumi 23, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Komisheni yeZEC inoti vanhu gumi nemumwe chete kusvika pari zvino ndivo vane mapepa akatambirwa kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Munoziva kuti mini MDC ipati yevarombo, ipati yenherera, ipati yeshirikadzi, ipati yezvirema. Saka kuburikidza neizvozvo makandidhetsi edu mazhinji ari kubva kumativi mana haana mari dzekuti vabhadhare dzakatarwa neZEC.
Bato reMDC rinoti ibato revarombo vanoda kushandura upenyu hwavo kuti huve nani, haringafanani nemamwe mapato ane mari nekuda kweuori neumwe upfumi hwakawanikwa nenzira dzakaipa.
Nyika yeZimbabwe ine varidzi vayo, inotungamirwa nemhondoro, inotungamirwa nemudzimu, uye zvekare panodikana runyararo. Sarudzo rwatakatarisana naro haruna chokwadi mukati.
Rimwewo bato rinopikisa rePeople's Patriotic Party ronyorera bazi reUnited Nations tsamba inozivisa danho ravo rekuramwa sarudzo dzegore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, ZEC, inoti vanhu makumi maviri nemumwe vakaendesa mapepa avo nechitatu, asi gumi havana kutambirwa nezvikonzero zvakasiyana-siyana, zvinosanganisira kutadza kubhadhara mari inosvika mari yokuAmerica $20,000 kana kusapiwa mazita akakwana kubva kune vakanyoresa kuvhota. Mumwe nemumwe aifanirwa kunge aine mazita gumi kubva kumatunhu gumi enyika. Vaimbova gurukota rehurumende vasevhia kasukuwere vachakwikwidzawo vakazvimiririra. Mutungamiri weMDC Tiva Douglas Monzora, vaLovemo Maduku veNCA, vaJoseph Busha veFreedom Congress, vaTrust Chikohora veZCPD, vaBlessing Kasiamuru veZIPP, vaWilbert Archibald Mubayiwa veNPC, vaGwinyai Muzoriwa veUANC navaHarry Peter Wilson veDOP. ZEC inoti mazita evachakwikwidza nzvimbo dzedare reparamende nemakanzuru achaziviswa musi wa30 chikumi kuitira kupa mukana kune vanenge vaine kunyunyuta kuti vakwidze nyaya dzavo kumatare. Masangano anomirira nyaya dzesarudzo anoti vemapato ezvematongerwo enyika vanosungirwa kutevedzera mitemo yesarudzo sezviri mubumbiro remutemo wenyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, vaAndrew Makoni kuti tinzwe maonero avo.
Tapfuura chinhano ichochi chenomination court kureva kuti avo vari kukwikwidza musarudza nguva yavo yakwana yekuti vachienda kuelectorate kuti vatengese zvirongwa zvavo kwavari kuitira kuti vazokwanisa kuvhoterwa musi wa23 August. So tiri kutarisira kuti panga pane full campaign yakasimba kubva kumapato aya, uyezve tikutarisawo zvakare kuti mapato ivavo vabudise pachena kuti zvavanotarisirwa kuitwa kana vakabudirira musarudzo ndezvipi. So tiri kutarisira kuti vachalonja mamanifesto zavo, vanhu vochizoonawo kuti zvavari kuti ndo zvavachaita kana vahwina musarudzo zvinhu here zvakatarisirwa kuti zvinoita kuti Zimbabwe iendere mberi, Zimbabwe ibudirire.
Imi munoonawo sekuti ZEC yakagadzirira zvakakwana here?
Panyaya yegadziriro yeZEC pakumhanyisa chirongwa chesarudzo chegore rino, isu tinongoti ZEC yacho ndoi inosungirwa kuona kuti mabasa ari kufamba zvakanaka. Uyezve ndoi inosungirwawo kuona kuti vagadzirirawo zvizere. Isu chatinongogona kuita kuongorora kuburikidza nekuobserva kwatiita maelections kuti vakagadzira zvakakwana here kana kuti vanga vasina kugadzirira.
Maonawo sei mafambiro akaita chirongwa ichochi chenomination court?
Takaona kuti vazhinji vakataza kuti mapepa avo apinde pamusana penyaya yekuti vanga vasina umboo kuti mari vanga vabhadhara mari dzakakwana dzinodiwa for manomination iwawo. Taonawo zvakare kuti Zeki yaonawo kuti panga pane dambudziko guru irori. Nhasi unoyanyorawo tsamba ichiti avo vakatadza kufaira mapepa avo nezuro vanga vachikwanisa kuti vafaire mapepa avo nhasi. Saka ndivo vanhu vanga vari kutarisirwa kuti nhasi vanogona kuendesa maprufu iwavo kuitira kuti vange vari macandidates paelection iri kuitwa musi wa 23 August 2023.
Imiwo sesangano riri mune zvesarudzo, zvamuri kuitawo ndezvipi kubatsira mhomho yeZimbabwe?
Isu tiri kufundisa voruzhinji kodzero dzavo maererano nokuvhota. Tiri kuti vose vakanyorosa kuvhota vaende kunovhota murunyararo. Runyararo rwakatarwa mubimbiriro remutemo wenyika, Constitution yeZimbabwe. Uyezve chikamu chesection 155 chebumbiriro remutemo weZimbabwe chinoti sadzo dzinofanira kugara dzichiitwa nguva dzose nenzira ine runyararo yakasununguka, pasina kubiridzira, pasina kumbunyikidzana uyezve pasina mhirizhonga kana kuti chitsotsi.
Avo vange vari sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, vaAndrew Makoni vari parunhare muHarare nestudio 7. Bato reMDC rinoti ibato revarombo vanoda kushandura upenyu hwavo kuti huve nani. Saka zvakasiyana nemapato ezvematongerwo enyika akawanda ane vamiririri vanozvitsvagira mari nekuda kweuori hwavanoti hunoitwa nemapato aya. Vanoti izvi zvakapa kuti vakundikane kuwana mari yakawanda yekubhadhara yekudomwa kwevakange vachifanira kunyoreswa nenguva. Tsamba yavo kuruzhinji inoti mari yavanoda kukwikwidza iyi yaifanirwa kubhadharwa kubva mumari inopiwa mapato nehurumende, iyo yaifanirwa kubhadharwa nemusi wa 10 Chikumi nehurumende. Asi vanoti chero hazvo vakavimbiswa kuti zvinhu zvaive mugwara negurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi, mari idzi hadzina kuuya nenguva, zvakazokonzera kunonoka kubhadhara kwevainyoresa vebato ravo. Sangano reZEC nezuro rakange razivisawo kuti vai yaive yawedzera nguva yekubhadhara kunyoresa nerimwe zuva kusvika nezuro manheru, nguva dza4 manheru. Chero panga pasati pave nemudzimai ange aziviswa kuti akanyoresa nesangano reZEC. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wavaDouglas Monzora, mutungamiri webato reMDC vaLloyd Damba, kuti tinzwe zvizhinji.
Chekutanga mukoma ivanze munoziva kuti mimi MDC ipati yevarombo, ipati yenherera, ipati yeshirikadzi, ipati yezvirema. Saka kuburikidza neizvozvo izvo makandidati edu mazhinji ari kubva kumativi mana haana mari dzekuti vabhadhare dzakatarwa neZeki. Yatakaona kuti zvirango zveupfumi zviri kupiwa pamusangano weMDC inomirira varombo, nekuti mukatarisa kuti mimi ZANU PF ipati ine vanhu vane zviwanikwa, asi ndiwo pati inotaura kuti tiri pamasanctions.
Asi kavadamba veZANU PF vanotiwo bato ravo rakakura kare, vane mabhizinesi nevanhu vakawanda vanovabatsira. Imi hamunawo here vanokubatsirai?
Asi mukazva kuti pati iri pamasanctions yakatikwanisa kutenga motikari maFord Ranger mu210 constituencies dzakabva kuAmerica. Tobva tabva ipapa pamusoro peizvozvo izvo isu tobva tatei tinoda kubhadharira macandidates edu mari dzekuti vabhadhire manomination fees.
Mubvunzo muhombe panapa ndewekuti mari yacho yanga imburipo here?
Fana kupiwa mari dzedu musi wa 10. Musi wa 10 June hatina kuzokwanisa kupiwa mari dzedu. Tobva taita follow up mari dzedu kuti tibhadharire makandidates edu varombo. Zvachinge zvavidaro tichibva tanzi mari yedu tiri kupiwa musi wa 19. Tichibva taita in obligation kune Zeki, but Zeki akaramba kuzvinzwisisa. Saka takazvisa mari yedu mucentral card, tine central payment system. Zeki akaramba kuti tiite swipe tibadera mwene swipe. Pati zuru kati wa mazandezo kutijo wa nivesendo kama ma political parties akwaza wabadera ni swipe. Isu wakatira ambira, vachiti waruda cash. Pati kesha tuye wana kupine kutisa atina ma MP ane uori, atina ma candidates ane uori, atina ma members ane uori.
Kotamba ya kanyoro wa iya nezeki vachiti vanu vasina kukwanisa kubadara ngava uyeva zo badara. Imi wa muna kuipi waere.
Ta wanyoro na tamba makuseni, tichitila ya matipo ngu ando vabu, masaka mauna tamba ya waburisa yukuzeki. Iriku vumira kutawano wakarambirwa ni maswipe machines hao ngao yu wabadari. Isu patashuka makuseni, ndinoda hundi kupe example yukubla wae. Wabu warambirwa kubadara. Saka na hizo zoezo, tukupe sekitu ninyo ya kuti saka indisa zeki kukote ninyo ya delimitation. But zoezo za tuki takundo kumariti na yutakai bata, but wakutirambira kubata utitaka nonoka. Asisu mamachines hao ndo wairamba, watirambira central payment system.
Saka na ime nzira murukuti zeki ilikurukisa na nemere wadamba. Imimi chete ndi mima garambirwa kubadara.
Tukurukiswa ne zeki, tukurukiswa ne fast, tukurukiswa ne military intelligence, tukurukiswa ne central intelligence organization. Avasuda kuti MDC inge ichipinda mukukidzo dziri kuuya nekuti iwo vane vavaruda kuti vakwikwidze nekuti democracy to them it's a threat to them democracy and pluralism alaidi.
Avo vange vari mutauriri wava Jacques Monzora mutungamiri webato MDC vaLloyd Damba vari kuHarare ne Studio 7. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi, asi vakaudza Studio 7 kuti hakuna munhu ari kuvharirwa panze, asi kuti mari yako chete woenda kunonyoresa.
Madzimai emuno mukatarisa pasi rese, Zimbabwe yakaedza zvakanyanyisa kusimudzira madzimai kuti vapinde mupolitics. Vari kuti vavharirwa, handisi kuzova kuti vakavharirwa kupi. Zvino kana usina access to resource, watoda mutoro wekuti unga uchitungamirira nyika. Hamusi kuona kuti muri kutaura zvinhu tu zvakati pesane. Munhu ari kuti ndirikuda kutungamirira nyika asina handina maresource, unozozvibatanidza sei?
Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vachitaura vari kuHarare neStudio 7. Bato rinopikisa reZimbabwe People's Patriotic Party muZimbabwe rakanyorerawo kuUnited Nations tsamba inozivisa danho rekuramwa sarudzo dzakatarisirwa kuitwa idzi dzegore rino. Tsamba iyi inoti Zimbabwe haina kusununguka, haina kodzero dzevanhu, inoti vanoti dziri kumbunyikidzwa. Vanotiwo sarudzo hadzisi kugadzirirwa zvakajeka uye mutemo uri kushandiswa zvine tsvete zvinopikisana nechisungo chefo 145 ne-448 chakapasiswa neUnited Nations Security Council. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri webato iri vaZvaringeni Samuel Chasi kuti tinzwe pane nyaya yavo.
Zimbabwe inyika yedu zvipikirwa. Tatakatarisira kuti gore rino sevana veZimbabwe tichava nesarudzo dzine runyararo dzisina mhirizho ngamukati. Tarisa kuti electoral reforms atakataura nezvavo sebato rePeople's Patriotic Party achavhumirwa here? Taona kuti hana kutenderwa, hana kutererwa. Uye zvekare takati isisi kuti tikwanise kukugidza makwiki awa zvingatiiti remerei, asi tokona kutsigira ivo vane shungu vanokona vakwanise kukunda electoral reforms asina kuisiwa mukati. Uye zvekare kana vachigamuchira kuti pachava nerunyararo, hapana anozoti ndabiridzirwa mumutambo uyu.
Imi chikurukuru chaita kuti munyore tsamba iyi United Nations chii?
Chaita tinyore tsamba iyi ndezvokutadza kuti nyika yeZimbabwe ine varidzi vayo, inotungamirwa nemhondoro, inotungamirwa nemudzimu, uye zvekare panodikana runyararo. Chitarisa sarudzo ratakatarisana naro haruna chokwadi mukati, rune kubiridzira rukubva kubato reZANU PF, uye zvechirungu chitaura kuti rigging mechanism. Yatakatarisira kuti hapana runyararo rungabve kubato reZANU PF, bato rikangotarisira zvemhirizhonga badzi. Saka kuti tikukwidze maelection inoisa vene venyika panjodzi hazvisirizvoba. Toda kuti tikwanise kutsanangura magrounds and reasons ekuti tikwanise kuenda to the next stage.
Mareforms amuri kutaura vachasi anoitwa nemapato ezvematongerwo enyika here kana kuti nehurumende? Mune makutarisira zvipi kuseri kwekutambirwa kwetsamba yamanyora iyi?
Mapazi ose atanyorera takatarisira kuti dai vakwanisa kuuya kuzoita monitoring and supervision yesarudzo vatarisana naro. tutasara kuti kumashure tinemonshante commission isina kugadziriswa tutasara timejonga dziri kumashure zvekare hazina kugadziriswa tine matare takatasara nawo akati wandei anoda kugarura dare pasi akwanisa kugadziriswa tatakatasara kuti mareforms da akaitwa zvizere da tisina zvese zviri kutishunguridza izvi panguva ino ndosaka tati kwete bodo taramba kuti isise bato tingakwikwidze pasina mareforms azere zvichitadzira kuti panogona kuzoitika mhirizhonga pamberi apo ikazokanganisa upenyu hwevagari wezimbabwe vasina vekutizira asi vanotorarama varimo muground imomo nezvavanenge vanazvo saka zvatikoshera kuti UN dai yakwanisa kuzogadzisa nyaya iri kunetsa muzimbabwe without any delay or postponement of the elections kune vachakwanisa kukwidza panguva ino vachibvuirana nazvo
Mutungamiri webato reZimbabwe People's Patriotic Party vaZvaringeni Samuel Chasi vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Chirongwa chegore rega rega cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders chinoitwa nebazi rehurumende yaAmerica. US government's Young African Leaders Initiative kana kuti YALI chatanga svondo rino Zimbabwe ine vatungamiri vechidiki vanosvika makumi mana nevaviri muchirongwa ichi kubva mugore ra 2014 pachatangwa vechidiki vanoda kusvika zvuru zvitanhatu vakawana rubatsiro nedzidziso nechirongwa ichi kubva kunyika dzakasiyana siyana muAfrica Studio 7 yabata mumwe ari muchirongwa ichi kubva kuZimbabwe Terence Maposa murimi wehuku dzechivanhu nembudzi kumondoro uyewo akavamba restaurant yechikafu chechivanhu ine mbiri kungezi inonzi kwateri ngatinzwei hurukuro yataita naye
Chirongwa ichi takachi apply taona mukano kuti chi apply ari ino endo kechitu ndakambo apply last year but atinonge ndaona mukano wokuselectwa And the ndikabvanda apply zvakare izvino ndikabvanda wana mukano kuita kuma interviews so ndo zvakaita ndiwanewo mukano kuya kuno ndipo kwasa kudzidza nekuona nekopa nekuwana ma networks muline rebasa rangu riri kuita iroro
chakakupai mimi pfungwa yekuti ha regandimbo apply yawo kuyalo kuchi
semunhu akakurira kumusha kumondoro ku village 6 andina kunyanya kuwana yatingati exposure ya kuti mukano kuti ndione kune vamwe vakazvita kare kana kuti kune vamwe vakazvakaitika zvikabudirira yanga iri nzira yekuti ndidzidzewo kune vakazvita kare kuma economies akatoestablishwa kare kuti kwasowo kuona nekudzidza kuti apa zvinofambiswa so nevakafamba nzira dzacho izvozvo ndokwasa kudzidza zvakanaka ndozvakandipa chidiso chekuti ndikwase kuapplya kuti ndikwasa kuwana zvivo kukwanika
nebasa renyura munoita imimi kuZimbabwe uko tinonzwa mbiri yenyu inofamba stereki nezvamauya kuno kuzoona izvi munotarisira kuti muchabuda nezvipi kuchikoro chamuri iko zvinoko
semurimi ari kuedza kuda kuita zvinhu zvakawanda mubasa rekurima ndiri kutarisira kuti chekutanga ndichawana maideas ekuti ndive nemanew farming technologies sezvandatotanga kutodzidza nhasi patechnologies ekushanda nawo pakurima uye chechipiri ndichakwanisa kuwana maconnections nevanhu vatinokwanisa kuti tigadzire mapartnerships vanhu vatinokwanisa kuti vave vanhu vanogona kuinvesta mubasa rangu kana kuti manetworks nevanhu vekune dzimwe nyika not only kuamerica asi kune mamwe maafrican countries kuti zvinoita easy kuti tiveshare maideas kushare mabusiness ideas kana kufambirana uye kuti tikwanise kuendesa basa redu refarming kuperi tichidzidza nekukopa kune vakazvitakara
ndopedzisira ndichitsvaga kuti saka imimi muri kupi muchange muchidzidzira izvi muri kupi muno muamerica
izvizvi tirikunguva zhinji yedu tinenge tiri kuno kuindiana kuwest lafayette kupurdue university inova university yezvekurima university of agriculture and tichazombofamba kunana chicago munana july umu tichaenda kuchicago kwatichange tambonoita futi mukano kunetweka nevamwe ikoko nekudzidza zvimwe tiri kuchicago kwemazuva mashoma shoma then tozopedzisa tata kuwashington dc tisati tadzokera kumusha
mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheYoung African Leaders Initiative YALI 2023 Terry Maposa ange ari parunhare kuPurdue University kuIndiana neStudio 7. Tombotarisa zviri mumabepa nawo anhasi. Bepa naure Herald rine nyaya yekuti muzvina bhizimitsi ava nemabhazi akawanda akabatsira muhondo yechimurenga uye vakaitwa gamba renyika vaBen nawo mucheche vakaradzikwa nezuro kupurazi ravo kuBeatrice. Mubepa naure Zim Live rine nyaya yekuti aimbova murayiridzi vaPeter Vowles vadomwa nenyika yeBritain semumiririri wayo mutsva kuZimbabwe. VaVowles vakambodzidzisa muZimbabwe kwegoro rose vari kutora chinzvimbo chaMai Melaine Robinson. VaVowles vari kutarisirwa kutanga basa muna Gunyana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi Studio 7 yose navateereri wayo. Ndoitwa Prophet Chinogurei. Tinoda kuti nditende mwari pabasa rose ramunotiitira vashamarari veStudio 7 nepfenyuro inofadza zvikuru. Tinotarisira kuti muwe nemushando wakanaka munguva dzatasangana nadzo dzamaelection idzi muZimbabwe. Regai nditi Prophet Chinogurei vari kutsudza kana kuti kuzadzisa mashoko akagara aripo kubva pasichigare nekukurudzira wezvitendero muZimbabwe nevari kunze kwedzinyika nevedzimwe nyika dziri pasi rino kuti tibatsirane kubata munamato pamhuri nepanyika yeZimbabwe. Tinokumbira zvikuru wekereke yeZion Apostolic Church ngatipfugame nemamwe mapostori ose kunyangwe nemamwe mapentecostal international churches zuwa ratiri kutarisira kuenda kumaelection makereke ose abatane vakumbirire muri yeZimbabwe runyararo nokuti Zimbabwe yagara inozoguma yava nekudeuka kweropa nguva nenguva panoguma paitwa maelection. Hatisi kuzvida rwendo rwuno.
Mamukasei vanakanda mairi endio team. Ndoshamisikano kunyepa kunoita vatori venhau. Hei kasi kuiri GSM, kasi kuiri GS arrested. Zvaikasi zvekunyepa. But one thing for sure, kasi kuiri will get votes from ZANU PF, not from the existing opposition. Thank you.
Studio, mrisem. Uyo murume wemavadzo, samufonere. Visai namba dzake mumafoni menyu. Anoti bhoa zvanotaura mufeso. Andoti bhoa zvanotaura. Musambomufonere bhoza. Izvi tatasana nemaelection soka. Anotaura mbishi zvake kutaura zvimbishi. Aiwa. Andoti bhoa mufeso.
Pastudio apo muri semusea.
Aiwa, oda kuzongowanda-wanda. Ndowana bvongo dzamuto chero. Oda kungowanda kuleta mapresidendi. Papresidendi panodiwa munhu wani. Hapadiwa vanhu 17 zvoda kuwanda ita torofu kuda kukondeza mapresidendi. Panodiwa munhu wani. Ongozoti ma 20,000 anongoenda mahara ma 20,000. Ndiwa watengawo ma Honda Fit watoita mushika-shika muHarare. Zvatone musoro dzani zvoda kuita. Apo ngondoise Mnangagwa iye anozviti ndiri Mnangagwa na President Chamisa chete. Pamwesa na Monzora vanakasukuerena na mairinda masarara. Ngotenge mota kama wish uko kuti mushika-shika zvotonani ma 20,000 imari yakawandisa. Pamorosha 20,000 munhu adaita president. Daita president usina kana zendi. Ndoda uzomba ikoko. President afana anga nemari ane upfumi. Ya.
Muse vana mukoma tanonoka wande nana mukoma Blessing Zulu. Tendai nenhau dzamunotipa dzechokwadi. Takutaurawo panyaya yemaelection yemacandidates ari kupinda ari madouble double. Aiwa. Zvinhu zvacho varume zivai kuti vati kutamba navo tikutamba bhora netimu inoita zvembabvu. Saka tarirai hatitarisisei muone kuti zvagara vamwe vanhu vekutriplec havadi havasi vekutriplec chaiko havadi kugwira ruzhinji. Saka ndosaka muchiona vachitengwa nanafazi vachitada konzesa confusion mupati havasi magenuine triplec. Tiri kuti matriplec chaiwo chaiwo handei. Maita ve Studio 7 ndiri mukadoma.
Studio 7 tadzoka pa Studio 7. Ei, vamavhaza mune problem. Mnozaini nzi problem. Muda kuwa zime 5 years zei. Zime 5 years zei za mkutora na iwa mafaza kutiki. Bano indaya muna hotela zanu pevu. Akuchina zanu pevu muna cha hotela zanu pevu. Muna mafaza. I'm very sorry for that. Ezo mungu pembeza chimu shini chimwe. Chama tenga because pakutika ma election. Chama isa kuparana toto chamuru kupembeza kutawura ni paridi unokuto fota nukuita sei. Usaska mkuko hutanda idigo. Kana mbarume makuru, wana chivengwa machinda, wachino toroti. He mshini, tatenga mshini, tadai, tadai. Azushandi iso, zupa mbainu. Enough is enough. Chakache nzano chakatanga. Ye zvino hakuchina chiri mukatenge chiri mukadi chiri mukadi hakuchina Zimbabwe yaora chaora chini hakuchina chachida munotenga mushini maticha ane mari munotenga mushini mama uya mama doctor mamba patera mari hamuna simango manya tigatenge mushini kuti vanhu vakuona because vanhu varikomplaina nau dzokuti hamuna mushini hamuna chi machida hapachina va doctor mabaza zvamurikutaura zvese zvimakagadzira chimhuka chechinonzi fuzz chinonzi fuzz chamakagadzira chemasiya iwo iyaya mendiwo masiya iwo anotenga kumashopu api munoenda kuzvipatara zvipi iwo masiya iwo vabereki vanoenda kuzvipatara zvipi nevana vanoenda kuzvipatara zvipi vamwe vacho unotoona kuti vanototambura vanenge vachifamba vachiita vefuzz vacho unotoona kuti vanototambura chaiko mari dzavakapiwa izvozvo dzapera kana dzapera muchaita sei pasi nezanupiyefu pasi nezanupiyefu pasina munangagwa
Idzo ipfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Shoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muTunisia. Tunisia yakatarisana nematambudziko makukutu munyaya dzezveupfumi anosanganisira kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu, kushayikwa kwechikafu nemabasa. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti vari kushushikana kuti munyika yakatanga chimurenga chikurwira hondo yejekerere kana kuti Arab Spring remangwana reTunisia harina kujeka. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika uye upfumi. Pari kutyirwa kuti nenyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi, Tunisia ichatadza kubhadhara zvikwereti zvayo kunyika dzekunze nemabhanga nemasangano anokweretesa mari, zvichapa kuti upfumi hwayo hubva wananga kumawere, zvichitowedzera urombo munyika iyi nekutambudzika kwevanhu zvakanyanyisa. Muna Gumi Guru 2022, banga reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rakawirirana nehurumende yeTunisia kuti yaizopiwa mari inoda kusvika mabhiriyoni maviri emadhora ndokunge nyika iyi yatenda kuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi uye matongerwo enyika. IMF yaikurudzirawo kuti Tunisia ibhadharise vanhu mitero pakutenga gorosi uye mafuta ekufambisa dzimotokari. Asi panonzi hapana kuwirirana pakuti zvinhu zvingawandudzwa sei munyika iyi. Mushure mekushanyira Tunisia mwedzi uno, mutungamiri weCommission yeEU kana kuti European Commission President vaUrsula von der Leyen uye mutungamiri wehurumende yeItaly vaGiorgia Meloni vakazivisa nezvechido chavo chekubatsira Tunisia. EU neTunisia dzakatenderana kushanda munyaya dzezvekutengeserana, kushanyirwa kwenyika uye kutengeserana mafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe. EU yakati yainge yakagadzirirawo kupa Tunisia mari inosvika bhiriyoni imwe chete yemaeuro. Painge paine tarisiro yekuti danho iri nereIMF zvaizobatsira Tunisia. Pamusangano nevatori venhau muWashington DC muAmerica pakati pegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muItaly vaAntonio Tajani, vaBlinken vakati vari kufara kuti Tunisia yakazivisa kuti iri kuda kuvandudza zvinhu kuti ibatsirwe neIMF, asi vakati iri danho rinogona kutorwa neTunisia chete nekuti inyika yakazvimirira. Vakati avo panoda Tunisia rubatsiro panyaya yekuti isavende kumawere munyaya dzezveupfumi. Vakatenda EU nekuratidza chido chekubatsira Tunisia, vakakurudzirawo IMF kuti iuye negwara rakajeka rekuti Tunisia yobatsirwa sei. Asi vaBlinken vanoti zviri kuhurumende yeTunisia kuti yotora danho ripi kugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika. VaBlinken vanoti America inoda kuona Tunisia ichibudirira. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muTunisia. Maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Na iwaya mashoko tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Mosara muina Ntungamiri Nkomo achikupai chirongwa cheIsindebele.